Nosso isso avaso, tinha época de rodelho e no garaiki, toram corumbira, pai, no sanal do rato, mesmo na ica, e do no cumba, o rumende giramba e xaianha. Não era viandi, eu aqui zama, depois eu não gona, eu não vou defender, eu vi que o nobu no eco no Zimbabwe, lá de United Nations, e me restante, eu vou a chiesa, depois eu não gona, se não sou dessa quase. Vachidaluta nangura kutuwaru itei sababu zia za wasiriki ita ni manye po mazingi nukuru zira urumende Zimbabwe kutu ikuwa nse kukoshi sako zero iza juu atiku zitila kumak meeting za kaita si aya tino zitila nukuru commitment ya katu endu wa kuwondo inaewa nare Zimbabwe wachiti suwe ne utongi ojekele ya mafudu mtuesu anga achireme kezwa hende tine bintu nere mke mora kanaka za chose
etuko ono kuti iko kumsangano uruku kurukura nyaze koze uzewanu Zimbabwe iri kupembedzwawo mune zvimwe zvayakakwanisa kunge ichizadzisa zvinhu zvamungataurawo pamusoro pazvo.
Nyaya yemudzwa kwedeath penalty wangu ariko angatenderere hasi muzimbabwe ndo ese ari kutongerwa death penalty every day nekuti kana usakwanisa kuwana yotike kana warwara idath penalty isina kudoma zvakanaka tikaenda kumajeri uko kune vanhu vaeenaty vaafakaurayiwa zvavasaaa munyepo kuti havana zvikwarisiro zvinoita kuti vakwanise kurarama matirongo vagobuda vakararama upenyu hwavo hwakanaka. Saka hurumende inenge yakutika mabhoxi ikutarisa zvisingavaafekte panyaya yepolitical power. Mukatarisa hurumende yezambia yatinayo haina zvinhu zvakawanda zvainoshanda nazvo, inoshandisa chinhu chimwe chete kuti kana zvisingaite kuti tidzeme power tichakupai. Saka zvimwe zvinongotika bhoxi yokuratidzai kuti izvi tagadzirisa paitagadzwa, asi kana maona zvimwe vanobva vatanga kudimbura kuti vaona kuti zvishomupawa. Asi hakusiwo mapiro anoitwa kodzero dzekuti zvinoburiswa imwe chete uchishandidza yaunoda kupa neyausingadi kupa.